Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 Chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Madhare edzimhosva nhasi achanzwa nyaya yekukodzera kukwikwidza musarudzo kwavasevhia kasikuvere uyezve nyaya yevanhu vanonzi vakanyoresa kukwikwidza nemagwaro enhema. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanoti havachaenda kumusangano weBRICS kuSouth Africa. Vashandi vehurumende vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva nechipiri svondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri kuWashington DC. Dare High Court muBulawayo nhasi richapa mutongo waro munyaya yakaunzwa kudare iri nevanhu vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF nechinangwa chekuti vamwe vanhu vakabvumirwa kunyoresa kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzeparamende nguva yekunyoresa yapfuura vaviswe. Zimbabwe Electoral Commission inoti mapepa evanhu ava akatambirwa mukati menguva gweta rinomirira umwe vaviri wevari kupomerwa mhosva yekuendesa magwaro ake nguva yapfuura. Mutevedzeri wemutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaFrank Mhlanga vanoti munhu wose zvake ane mvumo yekukwikwidza musarudzo dzenyika. Tabata gweta ravaMhlanga vaJeremiah Bhamu kuti tinzwe zvizhinji.
Ini ndirikumirira vaFrank Mhlanga vanova candidate yeUnited Zimbabwe Alliance kana kuti UZA inotungamirwa naElizabeth Valerio Sibanda. Nyaya iyi ine chokuita neCCC kuda kwekuti inyaya yakaunzwa nevanhu vari kufungirwa kuti vakatumwa neZANU-PF kuti vachallenge kunominatwa kwakaitwa vamwe vakwikwidzi vari kupinda musarudzo muna August watakatarisira uyu. Saka vari kuchallengewa vacho vanosanganisira vaMhlanga nemamwe macandidates eCCC. Ini ndakamirira vaMhlanga veUnited Zimbabwe Alliance nezvikonzero zvakaipa pamberi pedare. Saka dare rati richadzoka zvakare zuva ranhasi kuti ritange ragura kuti tuendera mberi here nekunzwa mungu wenyaya kana kuti nyaya iyoyo yongoperera kwekutanga tisati tapinda pamungu wacho chaipo.
Chakakanganisika apa chii chaizvo vaBhamu?
Gakava rataisa rasimudza nyaya dzakati wandei. Chekutanga ndechekuti vanhu vaunza nyaya kudare ava havana kodzero yekuunza nyaya idzi kudare pamusaka pokuti vari kunyuta pamusoro pekunominatwa kwakaitwa macandidates ivo vasiri macandidates zvakare vasiri mapato ane chekuita nesarudzo iyi. Ivo sevanhu vakangomirira kuvhota tangatichizivisa dare kuti donzvo ravo nderekuvhota. Saka vane kodzero yekuvhotera munhu wavanoda kana wavasingade. Kana vachiti vanhu vavari kunyunyuta pamusoro pezvavo ava havana kunominatwa zviri pamutemo, vane sarudzo sevavhoti yekungoregera kuvavhotera vovhotera vavanofunga kuti ava ndo vakanominatwa pane zviri pamutemo chaizvo. Saka nekuda kwaizvozvo hazvikodzere kuti vauye kudare vachiti ava ngavabviswe, nekuti vane mumwe mukana wekuti kana zuva resarudzo rasvika vongotaiwa uyu handimudi nekuti haana kuiswa nenzira yandinofarira ini. Chechipiri chatakatikakavara nacho ndechekuti dare raunzwa nyaya iri handiro vaunza nyaya iyi kuhaikoti, asi nyaya iyi sezvo iine chekuita nesarudzo inofanira kunzwikwa nedare rinoita nyaya dzesarudzo.
Nyaya iyi inokosha zvakadini vaBhamu?
Nyaya iyi ine ukoshwa hwakanyanyisa nekuda kwekuti ndiyo ndiyo inovandunza kunyaya yedemokrasi muZimbabwe. Inovandunza nyaya yekuti mumwe nemumwe ane sarudzo yekumira kuti avoterwe pasarudzo, zvakare mumwe nemumwe ane kodzero yekusarudza mutungamiri waanoda. Ndiyo waro iye demokrasi yatiri kushandisa makore ano. Saka nyaya yakakosha zvikuru nekuda kwaizvozvo, nekuda kwekuti pakashaikwa sarudzo, pakashaikwa kodzero yekuti munhu asarudze munhu waanoda, pakashaikwa sarudzo yekuti munhu agone kumira kuti avoterwe paanenge achida kumira ipapo, tinenge tisina utungamiri wejekerere, tinenge tatodzokera kudzvanyirire. Saka ndo zvakaita kuti nyaya ikoshe zvikuru.
Gweta rinomirira mutevedzeri wemutungamiri webato reUnited Zimbabwe Alliance vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Hofisi yomutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa yakazivisa nezuro kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin havachakwanisi kuenda kuSouth Africa kumusangano weBRICS unofanirwa kutanga muSouth Africa mwedzi unouya, musi wa22 Nyamavhuvhu. Vanongorora zvematongero enyika vanoti kurega kuenda kumusangano kwavaPutin kuedza kurerutsira mutungamiri weSouth Africa vaRamaphosa, avo vange vatarisana nedambudziko rekusunga vaPutin sezvinodiwa nesangano reInternational Criminal Court. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza kuti tunze zvizhinji.
Maita inga Zulu, nyaya yaitika pakuti vaPutin havachauya kumusangano weBRICS uchaitwa muSouth Africa mumwedzi uri kuteera waAugust inyaya yatatichitarisira, nokuda kwekuti tinoziva kuti vaPutin vakabuditsirwa iya inonzi pachirungu warrant of arrest nekuda kwemhosva dzavari kunzi dzavakaita pahondo iri kuitika pakati Russia neUkraine. Saka nekuda kwemhosva idzodzo vanhu vachinzi vakatenderera kunyika dzakasaina pachibvumirano inonzi Rome Statute kureva kuti vanosungwa. Saka South Africa yanga iri parumana munzombe pakuti dai vaPutin vakauya vakasasungwa inenge yatyora chibvumirano chayakasaina iyo yega kuICC. Saka kurega kuya kwavo chinhu chatatichitarisira, asi tatisingazive kuti zvichaitika nenzira iti sabati, asi zvinezvi tiri kuona kuti zvaitika nekuda kwekuti pane court case yakaiswa neveDemocratic Alliance ndo yazokonzerera sakuti nyaya iyi ichibuda pachena kuti havasi kuuya.
Asi katakamboona vaAubashia vachikwanisa kupinda muSouth Africa kunyangwe vanga vachinzi havafaniri kupinda, vakazobudamo vachiburitswa nevanochengetedza muSouth Africa, zvanga zvisingakwanisike pana vaPutin?
Zvasingakwanisike nekuti tisatarisa panyaya yavaAubashia angari mutungamiri wenyika ndivazuma, ende vazuma tinoziva maitiro avo. Varipo zvino vaRamaphosa vanozama kuzviita munhu anoteedzera mutemo. Saka dai vazoita saizvozvo zvaiita kuti vasaonekwe zvakanaka kunyanyanya nedzimwe nyika pamusoro pekuteedzera mutemo, nekuti chibvumirano ichi chavakasaina vakasaina vega, iSouth Africa yakasaina. Saka kuona nyika yotyora chibvumirano chayakasaina iyo hazvibudi zvakanaka. Saka pana vaPutin handione sekuti South Africa yanga ine mikana yakanyanya yekuti vangaite chino nechoto.
Asi kusavepo kwavo hakukanganisi here musangano weBRICS uyu muzvinafundo?
Kunogona kukanganisa nokuda kwekuti pane chiremerera chinouya nekuda kwekuvapo kwemutungamiri wenyika. Hongu tukuziva kuti vari kutumira gurukota ravo rezvekunze, asi hazvifanani nekunge mutungamiri wenyika aripo. Saka zvinodzikisira chiremerera iro sangano reBRICS kusavapo kumwe mutungamiri wenyika yakakosha seRussia. Asi kuvapo kwavo zvakare kwanga kuchakonzeresa dambudziko rekuti vanhu vanga vasanyanye vanga vasatarise donzvo reBRICS nezvaunganirwa, vanga vachazongotarisa nyaya yavaputin kuvapo kwavo kuti zvichazofamba se, ndozvazvichazo nyanyotariswa nevanhu kudarika nyaya yekuti iyo BRICS yacho inombomirirei izvozvi pavasangana vari kusanganirai. Saka ndo maonero andinoita.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo reKim Konza vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Vashandi vehurumende vakatanga kutambira mihoro yavo mitsva nechipiri svondo rino, ichisanganisira mari itsva dzakawedzerwa nehurumende mwedzi uno dzemadhora ekuAmerica makumi mashanu kana kuti US$50 nemamwe madhora ekuAmerica zana ayo anopiwa ari mumadhora emunyika achienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamusika wehurumende wezvivaro. Munyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri kuti kunyange hazvo vashandi vakatanga kutambira mari idzi havana mufaro nekuti hadzina zvatichatenga pachitariswa kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ichokwadi kuti vashandi vatanga kutambira mari dzakawedzerwa zvino sanganisira $50 yekuAmerica iyo inobhadharwa ichitanga mumwedzi waJune. Kureva kuti vashandi vanga vachiwana $250 mari yekuAmerica. Iko zvino vava kuzowana mari ingangoita $350. Nemari yamara TGS iyoyo yakawedzerwa, zvese zviri kutanga kubhadharwa mwedzi uno. Uye kune vashandi vatotanga kuwana mari iyoyo, uye vazvikuru vari mumauto nevane vari kumapurisa ndo vanowanzokutanga kukora ndo vatiwana mari idzodzo.
Tichiona mari dzakawedzerwa nehurumende nedzanga dzichidiwa nevashandi hazvisi kuringana, vashandi vakatambira sei mari dzawedzerwa idzi?
Zvisinei nokuti vashandi vawana mari iyi hatingagoni kuti vashandi vari kupembera. Zvatingagona kungotaura ndezvekuti zvangodzimurawo nyota yanga ina vashandi zvishoma shoma maererano nekuti mwedzi yapera iyi yanga yakaomera vashandi. Saka kamari kako kanogona kumbotibatsirei kuti vambosunda-sunda. Asi chokwadi ndechekuti vashandi vari kungoti mari haina kukwana. Mari haisati yasvika pachinhano chokuti ienderane nemitengo. Mitengo ichiri kure nemari iri kuwana vashandi. Saka izvozvo idonzvo ratinotongova naro. Ndosaka waro takati isusu kumushandirwi timbobhadharai ipapo chero tisina kunyorerana chibvumirano. Mushure mukunge tanzwa kuchema kwaiita vashandi kuti zvino kana mukati vasatipa ipapo tigotangira papi. Saka pane nyaya ichiripo yokuti tinofanira kuita nhaurirano dzeNGNC.
Muri kutarisira kuti nhaurirano dzichasimudzirwa riini idzi?
Zvinhu zvinorema kuti tizive kuti nhaurirano idzi dzichaitwa riini. Tingadai takatodziita kana kuti svondo rapera, kana kuti tingadai tatonzwa musvondo rino kuti tichaita rimwe ramazuva esvondo rino. Saka isu hatichazivi kuti mushandirwe ari kufungei nekuti tirambe tichitaurirana. Asi ndo zvatakanga tabvumirana pamusangano watakapedzisira kuita. Zvisinei zvazvo tinongotarisira kuti ivo vashandirwe vedu vachava nemuono wokuti zvunhu hazvisati zvagadzikana. Vashandi vachiri kutambura, vachiri kutsvaga kuti vangasvika sei pachinhano chokuti vakwanise kuinda kumabasa kwavo vasingatamburi kutiwa wane zinowa basira kutiwa rarami nukuchengeta mulizavo nukurapka nesimwe zvose zvakawanda zvinoda mari zvinongotora kuti kuti kamari katakawanaka hakasatika svika pakudzimura nyota iripo.
Pane matano amuri kurongo here kutora sevashandi kuitira kuti nyaya dzenhaurirano idzi dzinge dzichikasika kudzoka mudariro?
Handizivi kuti isu sevashandi tingaita sei panguva yatiri ino kuti mushandirwe auye kuzotaurirana nesu.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichitevera mashoko emasangano anorwira kodzero dzevanhu, magweta vemapata anopikisa pamwe neveruzhinji ekuti vari kutyira kuti hurumende inogona kutanga kushandisa mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act kana kuti Patriot Act kumbunyikidza vemapato anopikisa vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatori venhau sezvo nyika yatarisana nesarudzo mwedzi unouya. Muzinda wemumiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu. Godwin Manguria anotipa nyaya inotevera.
Muzinda wemumiriri weAmerica muZimbabwe wakashora kusainwa kwemutemo uyu uchiti unotyora kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nekukanganisa urongwa hwehurumende hwekugadzirisa ukama nenyika dzakatemera vakuru vayo zvirango. Mutemo uyu wakashorwawo neUnited Nations, African Human Rights Commission, masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze uye gungano reEuropean Union. Asi mushandi mukuru muchikamu chekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vachapadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti vese vari kuchema-chema nemutemo uyu vari kuvhunduka chatikwatara.
Hazvimbonetsi kuona nokuti varoda kuramba vachidanidzira masanchero, varoda kuramba vachisvikisa nyika, varoda kuramba vachituma mashoko emanyepo kunyika dzokunze vachinyepera kuti muZimbabwe mune hondo, vachigoka zvirango zvoupfumi kunyika yedu. Ndozvavari kutsvaga nokuti mutemo iwoyo ndozvaunorambidza kuti hatitenderwi kudaro sevana venyika yeZimbabwe. Ngatishandei nyika yedu, tidyidzane nedzimwe nyika mune zvakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaFelix Magalela Mafasivanda vati kusainwa kwemutemo uyu kunoreva kuti vamunangagwa vanoda kuushandisa pasarudzo.
Mutemo uyu vada kuseenzesa kazhinji kumaruva vachisidzira vanhu kuti vakavhota pavasingade vachapondwa nevamwe vanhu. Saka tiri kuyambira vanhu vokwedu kuti kwete hapana anozoziva pavakavhotera nokuti gore rino ndisiri kupembera.
Mitongo inopiwa vanhu vanobatwa nemhosva pasi pemutemo uyu inosanganisira rufu, kugara mujeri kwemakore makumi maviri, kurambidzwa kuvhota kana kutorerwa ugaro citizenship. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti uchabatsira nezvekufambisa kune zvisvara zveZimbabwe zvinoda kuenda kumusha kunovhota munguva yesarudzo dzichaitwa mwedzi unouya kuZimbabwe. Mukuru wehofisi iyi vaarea firi vanonzi vakaudza vatori venhau kuti vachanangana nevose vane magwaro ekuzvarwa ekuZimbabwe vakanyoresa kusarudzo. Evans Zvininga abata sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimuzi Svanda kuti pinze maonero avo.
Chokwadi ndechekuti ndofunga zvangove kwave kunakisa kwenyaya kuda kungotaukwa nekuti Zimbabwe yatadza kudzokera kuZimbabwe. Vana veZimbabwe vanga vari muno vakauya nemazeti vanga vane mazeti kupemisi zvekuti hapana rubatsiro kana rwakatouya. Pane vazhinji vanga vachida kudzokera kumusha asi havana kukwanisa kudzokera nokuti havana kukwanisa kupiwa rubatsiro rwacho nehurumende.
Takambonzwavani mamwedzi yapfuura iyo vachiti vari kutenderera vachinyoresa vanhu vainzi vanoda kubetserwa kuti vadzokere kumusha. Hapana zvakaitika here paya?
Hapana zvakaitika. Ndakatozovhurwa noumwe chitori weekend chaiyo atoneseka nekuti ndo paanga vatsvaga kuti tanetsa kubva kuCape Town uko vatravela kuti tiri kutsvaga vanhu vaya vakatibatsira kutinyoresa mazita vachiti ndo vachabatsira kuenda nekuti hatichavawani zvakanzi vabva kumusha. kuzobatira isisi patike zvina tichava wana kuti vari kupi saka vakatopedzera varara muno muJohannesburg vakutotambudzika nekuti vawane mapepa ekuclear motokari kuti vangayambuke sei vasina kubhadhara gate hapana zvozvakabuda zvakabuda ipapo
saka izvi zvekuti panogona kuitwa urongwa hwekutakura vanhu kuti vanovhota vagodzoka kusouth africa hamuoni chiri chinhu chinoitika here ichi
hapana chinotoitika ichi inongori nyaya yakazotaukwa nekuti vanakasukuore vakataura kuti vachatakura vanhu vachibatana neESF saka vari kudawo kuti vasakundwawo vave nechavanotaura asi tinoziva kuti hapana chavanogona kuita zvikurusa vachiziva kuti vanhu vazhinji vari muno mudiaspora vanhu vasingafari nezvevanopiefa vagoni kuzviita izvozvo
ndotarisawo kuti saka imowo muzvizvarwa zvezimbabwe umu mamuri kugara umu pane here vamuri kunzwawo vachitaura nyaya yekuti vachaitawo urongwa hwavo hwekuti vazviendere kunovhota nekudzoka vega zvavo
ya hongu pane vanhu vakawanda vari kuda kunovhota vamwe vari kuda kutoo vamwe vanokampeinawo vachibatsirawo makandidhetsi avo vamwe vanotoda kuita vamwe vaitoda kuita makandidhetsi saka hongu pane vanhu vano urongwa hwekuenda kuzimbabwe nenge vaesarudzo
avo vange vari sachigaro vesangano rinomirira zvizvarwa zvekunze musouth africa reafrican diaspora forum Dr. Vusimuzi Sivanda vari parunhare kujohannesburg musouth africa naevans zininga westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau hanhasi muNewsday mutungamiri webato rinopikisa musouth africa reeconomic freedom fighters vajulius malema vanoshora zvikuru munyori mukuru webato reafrican national congress vafikile mbalula mukushora kwavo mutungamiri wecitizens coalition for change vanelson chamisa vachiti vachamisa chidhori chevanhu vekuamerica muNewsday makare mamwe mapurisa asvisa chichemo chavo kuvakuru vavo vachiti vari kutadziswa kuita basa ravo zvakanaka nevakuru vezanu pf vanopindira pavanenge vachiita basa ravo vachivaudza zvokuita news 24 yekusouth africa inoti nezuro vanhu vapfumbamwe vakakuvara zvakaitisisa mushure mekuputika zvinofungidzirwa kuti igas pasi pomugwagwa unonzi Bree Street naSimons Street muJohannesburg yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
vatamariro estudio 7 mose hai ndiri kuchema nemazimbabwenzi vane pfungwa dzisingavandudzike vanoda kuti tidzokere kumatirioni bhondi tidzokere futi kumatirioni bhondi nemabhirioni bhondi nekuda kweunhu hwavo havasvinure mazimbabwenzi itai unhu mani mazimbabwenzi muchiri kusapota zanu muchirova maopposition party mune pfungwa dzakaita sei vanhu ivavo marombe
ndiri kuwadi 18 kudikita tarwadziwa pachikoro cheprimary yepamamutse pane chihedhimasita chakauyapo chihedhimasita icho cheicho zuva nezuva kudzinga vana hachitombooni kuti ikonomi yakamira sei pamwe chinotomboti huyai nechibage huyai huyai kana kuti nemabhinzi techingoona kuti kuda kudika kwavo asi zvatirwadza taikumbirawo hedu kuti kana pane zvimwe zvinokwanisa kuitika handichazivi kuti rabato ripi raakutonga nenzira yakaita seiyo
hello masvera sei ndinokumbirawo ka kuti mundisenderewo studio 7 nawo nekuti pari zvino handina pekuzinzwira ende handina pekutotaurira neni ndine zvandinenge ndichidawo kutaura maererano nemamiriro akaita musangano wedu weCCC asi manje mazuva anawo redio yangu yakakwa ende gurupu rangu rakaexpire WhatsApp yacho yakaexpire saka I'm still looking for the link kuti ndigokwanisa kuti ndibatsirike
pastudio 7 munotiwo kudina zvinokurwa kwakaitwa mutapi wenhau wedu haanei nezvekuvhota aringoitawo basa rake bati akarohwa akarohwei saka muri kuzviona mega kuti zvikungobuda pachena kuti zanu pf ndeye violence pasina kuihwiga pasina kuda kuinzi yekuda kuituka ndiyagarai kungonzi asi tarisaimuoni Mutodi akaridza futi paipai. Izvinozvi mutorwe namu arova. Asi zvano PF chiti no to violence. Zvine zvichireve chimbozvitsvagaiwo muzvione omi. Kana muruzvione. Timothy Mount Pleasant aitu.
Iyo ZANU-PF pachayo kubva kuna munangagwa nemasupporters zvayo. Inotoziva kuti haimbozvera hwe election yatirikupinda. Never it will ever happen. Ndosaka vakutyisidzira. Ndosaka vakutanzi kuchaita rerun tozokupondai zvichi. Manje hakuna rerun this time. Kana chamisa atongohwina munhu wese muroad kutocelebrata. Hakuna zvekutanzi ura kudzoka muelection. Tichavhota zvine mutsindo zvekuti kana rerunani haitomboitwi. Kana rigging of election haitwi. Munhu wese enda kumusangano wezanu-PF piwa matichet ezanu-PF peka. But X pana chamisa.
Pastudio 7 mugoma tanonoka netimu renyu rese marara seiko hapo. Nayagoma tanonoka imbotibvunzirewo zvinhu. Vamugwadi navaponya kuti vanoti kudiko nemukadzi uyoyo wekuti ukamupurisa uyo nekuti kwazi kwai wasungire inhengo yezanu-PF unoti ndiye anogadzira mutemo wevarwodzawo. Tokumbira kuti vatipo zvizere panyaya iyo uye vatipe maupdate each and every time uye vatiudze kuti vave papi nenyaya iyo because inyaya iri serious ka vanoti kuzanu-PF hakuna vanhu vanoita mhirizhonga, hakuna vanhu vanokonzeresa. So zvaita mukadzi uyo hakuzokonzeresa heroko. Then votipawo futi zvizere pane vanhu ava vari kubva kumozambique avo vekuferenimo vachiya kuzimbabwe kuya kunokamirira zanu-PF vachiudza vagari vemucheche chemumabeyi omo kuti mukavhotera opposition triple c muchafurwa nepfuti kana maoko yako tenga dhizeri reduku. Tinokuzwa kuti zvinotenderwa here nemutemo wenyika kuti hurumende kune imwe nyika inoya kunotaura ichidzidzira vagari vemune imwe nyika kuti kwazikai mukavhotera opposition hatikutengesiri dhizeri kana mukauya kutokufurai nepfuti. Zviri pamutemo here izvizvi? Vanoti kudiko nezvakaita izvizvi.
Tazozviona muzimbabwe. Muzimbabwe mune anhu anotaurisa siye zvenyika yako iri kunetsa. Pana chekudya, vanhu vari kungosungwa, vanhu vari kungotambura. Hapana munhu akagarika muzimbabwe muno kwakutaura nezvekuamerica. Kuamerica iyi that's a first world. Iyo unotaure chinyi? Nhambo dzemunovapedza here? Taura kangenyaya yevanhu vari kusungwa vasina mhosva. Wotaurira futi ngevanhu vane nzara vasina chekudya. Handiti zvisiyana nezvekuamerica. Taura ngezvemuno unoziva chipolitics dzekuamerica. Ungwarisa kutaurisa munokona kuita hamuna chamunogona. Iyo zvizvi kutaura kudai iye ari kutaura ngezvekuamerica haana kana kurejista kana kuvhota. Asi ndiye ari pamberi kutaura. Wakarejista here kuvhota? 23 August tiri kuvhota. Unenge uripo iriyo hauna kurejista, hautomboendi, unoramba wakarara musi wachino. Wautaura ngepolitics dzekuamerica. Siyana nadzo, taura ngezvemuzimbabwe munomu zviri kunetsa.
Studio apo mamba sei nungo musaburi sedu maodio angu ngatita uroba musoba mfundisa wabva mukutaura vari muzobheki vakutaura nezvenyaya vatrump mfundisi madi makonzetreta ine zvechechi dzai vanhu nezvamwari mirai zvematongerwo enyika bhozi makomendira munoita zvematongerwo enyika munenge maakurasika bhozi. Takatarisa periodi yavatrump yamuri kukomenda muchiti havana mhaka. Vatrump vakaita zvinhu zvakaipa panguva yavo. Zvamakaona imi vava kunosiya basa kuti vakaitii chaizvo? Konzeresa kurovana nokufa kwevanhu vatrump kuda kurambira pamasimba. Saka muchiti havatrump havana mhosva hatinzwisisi kuti kuda kuzama kutii. Kana muchitadza kukomenda nezvematongo enyika siyanai nazvo. Paridzai shoko ramwari mufundisi nebasa hombe nerokuendesa vanhu kudenga kuti zvana Trump mhonzi siyanai nazvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Kune avo vanoda kutumirwa nhau, muite zvokunyorera kunhamba iyi kwete kutumira audio muchikumbira nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.